very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 8th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at continued efforts by women's rights groups and political parties to encourage women to participate in next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musakanga nwe.
Linga kosha ubana ngolesine ulapoge esihluza kona indaba ezipatelane labesifazane labo mama siti asihluzene vo mama. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we now live stream. And if you want to join the conversation, you have to like us.
And remember, we're also available on the internet, and you can go and log in right now at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and also www.voandebele.com, and join in the conversation.
The National Court Letter with Women's Coalition of Zimbabwe. Nashanga Tirikwavula, my essay under Akita or Kuru, the Putin, which is a nice and battered up Amway say, Kutisaru, the 2018, Dira Saru, the Nosimu Tira, Neku Katrisanya, the Kotter of the Ranukasina and Askana. We have put Iro Bumbiro MTMWay, River Rino Shanda, Uzura Regarega. Ukatino upenyu wevanu kazini wanasikana. Wangawari umangari masangana anoshanda ni mazimai ni wanasikana. Wanopata wari mudu nure urawayo. Kwanga kune o wangawachipashwe kumapande urumende. Kwanga kune wabaku kanzuru. Mazimai akapinda mudarere paramende. Nokuda kwe chisungo chakabuda moche kota sistimu. Masikana vechitiki wanoa ni kwa wangwe wari mnyaze midia. Uye kwa ito umangwe mazimai angaji kwa umasangano. Eze makereke. Lewa noita neze kutenge serana neze mabenda sunye.
Inuna zipi dziri kutaurwa nemadzimai sedziri kuvakanganisa iyo iye kuti vazowane kwa vachipindawo vachiwanawo zvinzvimbo musarudzo dzegore rinouya.
Nyaya yanyanya kubuda chaizvo kuti tikatarisa mubumbiro remutemo mune section 56 inotarisa nyaya yekuti ngakuve nekuenzaniswa kwemukana kusava nerusarura. Saka madzimai vanyuta vakataura chaizvo kuti mamiriro ekunze kunyanya madzimai ari mumapato ezvematongerwo enyika. Vatisora kuti nguva dzinozosarudzwa kuti vanhu vamire vati ivo vakuda kukwikwidza inguva dzipfupipfupi tisati tasvika munyaya dzesarudzo. Saka vanga vachitoti ngatigembatira pamwe kuti maprimary election kana kuti sarudzo dzichaitika dzichiwe muno muna 2017 kuitira kuti panyatsoita nguva yakakwana yekuti vanhu vanenge vaita mavanga munyaya dzesarudzo idzodzidzi vakwanise kupora uye vanenge vawava vanhu vanyatsowanawo mukana wekuti vashande munharaunda dzavanoda kukwikwidza. Madzimai vakurudzirana zvekare kuti ngatisanonokera korogeti madzimai atiora kuti kozonzi muna 2018 munhu wakutipati akuda kumira. Saka vakumudzirana kuti kana kuina ane shuviro yokunge achikwikwidza musarudzo dzatakatarisana nadzo ngaataure nguva ino iyi kuti madzimai ese aone kuti tomubatsira sei nokuti tanga tiine imba yanga yakazara zvipo zvakasiyana-siyana asi madzimai ese achida kuvabatsira. Vamwe vati mapato akazvimirira anoita zvematongerwo enyika havasi kunyatsokuteteura kuti waro hwavachashandisa kuti vasarudze vavachati makandidati ndeupi. Saka vari kuona kuti nyaya dzeruzivo kana yatingati information yekuti zvinhu zvichafamba sei mumapati hafunda akuda kunyanya kubuda nezvayo saka ndirikungo wandiswa wandiswa kunge zvinhu zvesikireti vazobudisawo nyaya yemhuri shonga kuti madzimai nyaya yekurohwa nyaya dzekutyisidzirwa nyaya dzekuti chero ivo madzimai arimo muzvigaro zveutungamirira havasi kutombonzwikwa nekuti vanoita nezvekutorwa nekufambiswa kwemashoko nenhau vamwe vacho havasi kupa mukana vari kunyanya kupembedza basa rokuitwa nevanhurume saka vangava kuti aiwa zvinhu zvinonei vazopawo chitsvande kune madzimai ari muzvigaro zvidoko kuita kuti sungunukai kudzoka kumadzimai mumbotsanangurira kuti kubva zvatakakubatsirai kuti mupinde muchitaro makaitirawo madzimai nevanasikana chii uye kuri kufamba sei kwamuri uku uye toshanda nemi sei nekuti vaitawo nyunyuto yekuti vanhu kana vari nguva dzesarudzo vanowanikwa asi kana taakuti chiuyai mugadzirise kodzero nekuti udza kuti constitution iri pati vanhu vanenge vakuti chisai maappointment kana vawanikwa paappointment paya vari kutaura vachimhanya kana vadi vebhuruwai vanenge vachingomhanyira kuinda Harare saka madzimai acho hai vanhu vese vari munhuutungamiriri ngavambogarawo pasi vabvunze madzimai nhunha dzavo vateerere madzimai kuti vari kudei uye vataure zvavakavimbisa pavakambobatirwa kuti vadini vawanikwe vari muzvikaro saka madzimai mamboti saka hatingamiriri kuti vari munhutungamiriri vati madzimai huyai isu hatisi kuzomira saka muvhiki rinotevera kwatoita zvirongwa zvekuti madzimai vataenda kune vemakomisheni vari mubumbiro remutemo vanoona nezvegenda komisheni vehuman rights commission vati vari kunoonawo mamwe madzimai ari muutungamiriri mune zvemauto mune zvemapurisa mune zvematongerwo enyika kuti vanyako kutaurira navabudirani pachena nemadzimai vari kuministri nokuti nyaya yazenge yanetsa zvakanyanya muhurukuro vanhu vanga vaida kunzwisisa kuti iyo inombonzi women development fund iri kumbova kupi yakapuwani inowanikwa sei vanga vari moo muministri vakati takangurisa kudana yavhuri saka pamboita makakatwaona yekuti vanhu varidzi vekodzero vanga vachiti isusu vanoita kuti kodzero dzedu dzisvikirike havatauri nesu ivowo vachiti ha tikati titaure nemi muri kuti tiise maappointment saka kwangobuda nyaya yekutiwo pakati pevanhukadzi nevanasikana vari munharaunda dzakasiyana-siyana nemadzimai ari muzvigaro zveutungamiriri mungava hurumende mungava mumasangano akazvimirira ari ega pari kutoda mubatira pamwe kuti bumbiro remutemo riite kuti uende.
We heard there from the Women's Coalition of Zimbabwe's Sally Ncube. But if you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at continued efforts by women's rights groups and political parties to encourage women to participate in next year's presidential elections. What are your views on the issue, PJ?
And the Women's Coalition of Zimbabwe, a grouping of women's rights organizations in the country, actually today held a conference in Bulawayo discussing political accountability and the need for women who would like to participate in next year's elections to start making inroads now as time is actually running out.
Yes, PJ, and also we saw last week and tomorrow we understand that a grouping of political parties from 8 different opposition political parties are expected to meet in Bulawayo tomorrow to promote hashtag #HerVotes2018 campaign, which seeks to mobilize women to actively participate in the elections slated for 2018, which is next year, PJ.
Mm-hmm. And the campaign also to seek to encourage women to vote for women in position that they are running for. Despite women constituting the majority of voters, few women contest in elections in the country right now.
And it's also known as the Women's Electoral Convergence 2018. That's the platform that seeks to urge women to take an active role in the forthcoming harmonized elections as candidates and voters.
Some opposition political parties are currently engaging in coalition and memorandum of understandings in order to make an impact in next year's election. Amai Joyce Mujuru of the National People's Party, NPP, came under fire early this week for highlighting that the position of the leader of the coalition was still to be decided.
Let's take a listen to what she had to
say. Handiti kuda kunongobvumirwa ndo demokirasi yachoka koyambenganza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiyani pachiri kutotsvagwa anotungamirira kuda hakurambidzwi asi vanhu ndo vanozoti aiwa mazvimhanyira zvenyumba banhiya kana mazvimhanyira yenyuma inhiya watiri kuda ndinhengi kana kuti ndiani ane chimiro ane mabatiro achabvumirwana nemi vanhu vezimbabwe kuti uyu ndiani mabatiro ndiani utungamiriri ndiani chimiro chekuti munogona kubatanidza vakarwira rusununguko vari muchiuto vari kuminda nokuti vanhu vese vane zvavanotyira kuti mumwe munhu akangotungamirira tinogona kutorerwa minda mumwe munhu akangotungamirirwa tinozonzi vekuchiuto makaita zvakati tozonzi vekumapurisa makaita zvakati saka navo vari kufarira kunzwa mumwe wavowo achitaura kuti aiwaka kuzvandiripoka.
That was Amai Joyce Mujuru of the National People's Party. What are your views on the issue, PJ?
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni ukubomama kumsakazo weStudio 7 kuhlelo lweLive Talk lapho ke esihluza khona indaba eziphathelane lezangikhathaze izandihluphe lokuphumelela kwenhlelo zabomama ezigabeni ezijiyeneyo zempilo kungaba ngezembusazwe kungaba ngezomnotho kungaba ngezihlala kahle kaZulu konke siyakuphatha kulolu hlelo. Okwalamhlanje ke ukuhlelo lwethu siphatha udaba lokho esiqhubekela phambili ngokuhlomisa omama ukubana labo babe ledlabuzane babe lamandla babe lesibindi sokungena labo kwezombusazwe ukuthi bakhethwe ezikhudleni zobukhokheli bakhethane njalo bona ngokwabo njalo okukhulu kakhulu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo kukhetho lolo olokudinga abameli bedale lephalamende kanye lomongameli kukhetho luka 2018.
Sikwejwayelanga lokho ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umujuru sithi yebo mama kungasukuma ukhuphe sithi yebo mama akasikwejayelanga.
2018 yisikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe. Lingavumi ukusala ezindlini, lingavumi ukuthunya, lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga. Ukuvota lilungelo lakho.
Sifuqwe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-political party uwedwa akusebenzi. Kungcono sibambane izandla. Sithi lo nxa esitsha omunye abekhona ezama ukuthi agule umlilo. Ngoba sibonile ukuthi singabe siloke sinje, sizabe siloke sisilwa sikumakhona yethu ona lawo. Kodwa kuseze kusiphutshele.
Sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo, ukuthi sibambane, senze into nye, sizwisisane. Bazabe lokhe beyihlinza, beyidla inyama silokhe sikhangele. Singayekela ukuqalisa, ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye, akusoze kwenzakale. Zamele siqalise somewhere, and siqala ngemihlangano enje so.
Isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabomama abaningi i-corruption iba phansi so yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labomama abanenkozela ukuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono weZimbabwe iphele ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba abantwana bakhala besithi mama mama yikho ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usapote omunye umama.
Labo ke ngabakhokheli bemabandla ehlukeneyo kumbe abasezikhundleni zobukhokheli kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo akade bekhuluma emhlanganeni wabo abawenzi wokuqala wokumanyana kwabezombusazwe abasezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe abangabesifazane bemanyene kakhulu labe ihlanganiso ezimela ilungelo labesifazane ukukhuthazana ukuthi omama labo basukume ababe ledlabuzane bayibhalisa ukuvota ukuze bathole njalo idlabuzane lokuthi bavote ngomnyaka ozayo. Umhlangano lo kube lomunye njalo umhlangano lo ngosungulileyo ukumanyana kwabesifazane. Namhlanje kobulawayo ihlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe okuyinhlanganiso emanyanisa inhlanganiso zonke zabesifazane abalwela abaqhuquzela amalungelo abesifazane bebebuthene bebethe gwaqa kobulawayo behluza indaba zona lezi zokukhuthazana ukuthi kukhulunywe lapho ke okukhulunywe khona usirisungula uhlelo lwethu ngolimi lwesishona unkosikazi Salincube lapho kade ekhuluma khona ukuthi yena besihluza indaba ezehlukeneyo ezokuthi omama bangaphathiswa njani ikakhulu ngoncedo lwemali lokubaphathisa umkhankaso wabo lapho bekhankasela ukuthi bangene labo ezikhundleni ezehlukeneyo. Kulezi mali engxenye eziyabe zivela kuhulumende ngokwakhe, kulezi mali njalo eziyabe zimele zivele enhlanganisweni ezomanyana womazwe omhlaba ezehlukeneyo abasifazana abangaziyo ukuthi zikhona lezo zimali. Kuyokuthi-ke usasa kulomhlangano njalo owesibile omanyanisa njalo abasifazane abaze ukwenza umbusazwe olandela wona lwana owenziwayo owe-hashtag yevote 2018. Sibe lethuba elihle njalo lokuthi sibe lo nkosikazi Lucia Mathibenga okhona khonapha ecingweni. Siyakwamukela nkosikazi.
Bonani.
Ye. Wena ke ungwebandla le PDP.
Ungwebandla le People's Democratic Party PDP ekhokhelwa ngubaba uBiti.
Ye.
Ngikhona lami phakathi kwabo mama esingathi ngabadala abayiba bakhokhela lo mbuthano okusibe lokusebenzelana ndawonye njengabo mama.
Liyabe likhona emhlanganeni wakusasa.
Siyabe sikhona emhlanganeni wakusasa e-amphitheatre koBulawayo alisa ngo-10 size siyoqeda ngo-4:30.
Ye. Liyabe liphatha indaba ziphi sibisibili?
Uyabona ngeviki ephelileyo sivala lokhano ama-findings Afrobarometer awukuthi abantu bayesaba. Kusasa sizabe sizama ukuthi siqinisane njengabomama ukuthi singayesabi umnyama ongelampisi. Akuphela lutho olokwesaba. Sizabe sesabani izinto ezesabisayo siphila lazo. Siphila lokuswela imithi ezibhedlela kuyesabeka lokho. Siphila lokuswela ukudla lokuswela imali kuyesabeka lokho. Kodwa silokho esiphila. So singayesabi. Kusasa umlayezelo wethu omkhulu uyabe ngokuthi sitshelane njengabomama ukuthi hayi okungayisokufa yikuthi asiqineni siqinisele sivele sihlezi phakathi kwamakhaya singabantu abaziwa ngokuqinisela.
Pijeri gati mbopindirapo toti Mai Mathibenga muchange muri kumusangano wa mangwana zvii zvamunenge muchizeya ikoko kuBulawayo. Taona nhasi kwanga kune mumwe musangano weWomen's Coalition of Zimbabwe uye zvevanga vari kukurudzira kuti madzimai ngavapinde mune zvematongerwo enyika pachiri nenguva kwete kumirira kusvika 2018. Imi muchange muchizeya kuti chii?
Isu chokutanga rega ndingotorawo mukana iwoyo kuti Women's Coalition matiitira zvakanaka nokuti huri kurodza matanga idzodzi ndiyo garira noko yatinoda kuita samadzimai gwendo guno. Mangwana tinenge tichitaura ini ndakanyanyisa kushungurudzika pandakaverenga ongororo yakaitwa inoti kwanzi madzimai vanotya kana vanotya mhirizhonga kana tasvika panyaya yesarudzo. Saka mangwana shoko rangu guru rinenge riro kusimbisa madzimai kuti hapachisina chokutya ingawani zvinhu zvinotyisa maningi tigere nazvo mazuva ose. Tinoshayiwa mari yedu kubhengi kune avo vanayo muchivata pamutsetse. Tinoshayiwa mushonga kuchipatara vana vedu havana mabasa. Pane chingatyisa kudarika izvozvo ingawani tiri kungorarama nazvo. Saka pasarudzo ndopari nyore zvakanyanya tisanyanya kutya madzimai tinozikamwa noushingi tinozikamwa nokurarama upenyu hunenge huchinetsa asi tinoshingaira tichizvigadzirisa. Saka ndo meseji yakanyanya mangwana. Madzimai tiri magamba tagara tinozviziva muri dzakawanda kana shona inoti musha mukadzi. Saka this time tinenge tichingoti nyika mukadzi iva gamba utarise mhandu sumuka undonyoresa kuvhota wanyoresa kana kunzi ndai munoongorora mazita inspection moenda musi wokuvhota wacho kutobuda kungandaira chaizvo kuenda kundobvisa nhamo munyika muno nokuvhota.
Saka musangano uyu uri kuitirwa kupi uyezve wakavhurika here kuti mudzimai wese ari mubulawayo anokwanisa kuuya? Ndiana ane vamwe vanyarikani vachange vari pawo uri?
Musangano uyu uchatanga na 10 o'clock kuambitheater. Kusvika kuma half past 4 masikati. Vanyarikani vanenge variko vanyarikani vakuru vakuru vatingati ma highest ranking official echidzimai kuma political parties kwa anotiwo People's Democratic Party, NPP, MDCT, MDC nemamwe ma political parties tinokwana kuita 8. Asi makonvina omusangano wamangwana ndiamai Mujuru, Honorable Dokuzani Kupe, Honorable Priscilla Mushonga, neni tiri 4 tisuma konvina omusangano uyu unenge uri kumangwana. Hongu mudzimai wose akasungunuka kweko zvino tingagokomba tichirambidzana kupinda kuti pane chinoryiwa here ipapo. Kutokomberana basa zvinhu zvakatonyanyisa kunaka kuti chero wangozvihwa kuti ndakasungunuka asvike kuambitheater tizokwera pamwe chete tichikurukura.
Aiwa, momboti dei nechirungu kuti where can people join your meeting tomorrow and why are you having it in Bulawayo this time around? We saw you launching your campaign in Harare.
Yes, we did launch our campaign in Harare. This is like the second leg. Actually, we are going to visit all the 10 provinces of the country with this program. So this is like our second program, and it will be held in Bulawayo tomorrow, the 9th of June, at the amphitheater, starting at 10 o'clock, finishing around half past 4 in the afternoon. The reason why we are in Bulawayo is there's no particular reason why we are in Bulawayo. We are now showing that this program is going to go from province to province.
Aiwa, mombo bata enyu makadaro PJ. I think we have our other guest, Dr. Chipo Dendere, who's here in the United States, but I know that she's a member of She Votes. Dr. Dendere, if you can give us your take on some of these efforts that are being made by women's rights groups and political parties urging women to register, one, to vote, and also to participate in the elections. Why is it important for women to get into the 2018 elections?
Well, I think the previous speaker just stated that women are the bedrock of Zimbabwe. We keep the families together and we literally keep the country running financially, as well as with just our commitment to development in Zimbabwe. With regards to She Votes, our president, Maureen Kademonga, she was at the first launch in Harare and she spoke there along with some of our members. We are very committed to this, and you know, it's in our name, She Votes. We are excited to get women out to vote. We want women to do more than going to vote on election day. We want them to participate in the process, to attend rallies and hear from speakers from both political parties, to be engaged, to register. We were doing the numbers yesterday, and in order for us to get 2 million people in Harare to vote, it means that we have to get 122 people registered every day at every precinct. That's a lot. That's a lot of people to try to get out of their houses, away from work, and at the registration centers. So we need everyone's help. This should be the conversation on women's groups right now. How do we register to vote? And for us, it goes beyond just registering and voting. It's also about supporting female candidates. We really believe that when we elect more women into government, when we elect more democratic-aligned women, then we can change the country for the better. Right now, we have very few women in government, and sometimes it feels like they are talking to themselves or they are working alone and they don't feel the support from the rest of the community. And so we want to provide that, and we want to support our female candidates in 2018.
Mm-hmm. I want to tender Dr. Chipodendere PJ.
Don't you think you might slightly confuse people or women in particular when you have she votes and then we have her votes? So won't it confuse a little bit people?
You know, we didn't know about her votes, and they started after us. I think they started after we had already founded our organization. And so what we've been trying to do at She Votes is to bring together women from various organizations so that we keep working together. Mm-hmm. And the She Votes campaign is a small part of our bigger organization called Women for Women in Zimbabwe. So the She Votes campaign relates to our work on elections, but we do more things. And so we are not competitive in the sense that we think her votes is less important or we can't work together. We want everybody who started an organization, everybody who started a campaign to get women to vote to come together. Because mm-hmm. you know the way that these things happen, PJ, is that Chipo is sitting and talking to her three friends. And we look around and we haven't heard anybody encouraging women to vote. So we start our small organization. And as we become more popular and as we become more aware, we start to realize that there are six other groups of women that we're thinking exactly what we're thinking, that women are not being engaged. So really the question isn't about women getting confused, because women are very smart. Zimbabwean women are exceptionally smart, so they won't get confused. What we need to show women is that we can work together across all these groups. And I really love that we have multiple organizations, because these are like the group that's meeting tomorrow, they have a lot more capacity than we do. So they'll be going to 10 provinces. They'll be meeting a group of women that we might not have access to, and we can pick up where they might fall short. So that's how we see this at She Votes. And the name situation, I mean, it can't be helped, because everyone is kind of starting their own stuff, and there isn't always clear coordination. But we're not worried about that at all. We're actually very excited. So She Votes, Her Votes, all of these women vote. Whoever is out there, we want to work together.
Mm-hmm. Yeah. PJ, maybe before 30, Dr. Dendere vaende, pane zvavataura zvandibata zvekuti mapoka, nyanya, emadzimai. Tunoona mapoka emadzimai akawanda chaizvo padandemutande. Asi hatisi kumboona vazhinji vachitaura nenyaya iyo yekuregista kuvhota, kana kuti mudzimai angaite sei kuti apinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana tiri kuona vanhu vari kutoita mabasa, vanhu vari kutotorawo zvavo ivo semunhu ari mumwe chete. Chii chingaitwe nemadzimai nyanya avo vane mapoka ane vanhu vakawanda madzimai kuti nyaya iyoyi ikurukurwe zuva nezuva kusvika tazosvika kuna 2018? Nekuti vazhinji vachazochema paapaya kuti ini handina kunyoresa, asi toita sei kuti nyaya iyi irambe ichikurukurwa?
I think our appeal is to group
neshona Dr. Dendere kune avo vada kumbonzwawo rurimi rwamai.
Or isusu tinonyanyisa kukumbira maadmin emagroup tinzweiwo, maadmin epama WhatsApp group, maadmin epama Facebook group. Nekuti even though vanhu vachidismissa social media, pane rimwe group, ndiri pamapoka akawanda epaFacebook, pane rimwe randoziva rekuti pakaitika nyaya panogona kukomenta kana vanhu 3,000. So I think maadmin epamagroup iwayo vatova vanhukadzi vane chiremerera musociety yedu. Vanhu vekuti vanhu vanoteerera kana vachitaura nyaya, kana vakaita mainstructions pamagroups avo, kana vakadii. Saka inini ndotoisawo chichemo kumagroup admin iwayo epaFacebook nepaWhatsApp kuti ngavashandisewo platform yavo to encourage women to register to vote. Mm-hmm. And ndinodaro nekuti nyaya zhinji dziri kutaurwa nemadzimai padandemutande dzingave nyaya dzedomestic violence. Kuti pave nemitemo yakasimba yekuchengetedza vanhukadzi nezvedomestic violence zvinoitwa muparliament. Zvino kana muparliament musina vari kutimiririra, tichangoramba tichitaura nyaya dzimwe chetedzo padandemutande asi zvinhu zvisingachinji. Vazhinji vakadzi pamadandemutande ipapa vari kutaura nyaya dzemabhizimisi. Totanga sei mabhizimisi edu? Mabhizimisi edu angakuresei? Mari toiwana kupiko? Zvimwe zvacho zvinogona kugadzirisika kana tikava nevanhu muhurumende vanonzwisisa zvitemo zvevanhukadzi. Ende ndinotoziva kuti dai maadmin iwaya kunyanya epaFacebook dai vaimhanya for office, vaiwina. hands down vai wina nekuti vanhu vakuzikanwa vanhu vane platform yavo saka deva totovakumbira kuti vatibatsire vashandise platform yavo nemazwi avo nekuti zvavakatanga kuunganidza vakadzi pamwe chete ini ndinozviona zviri zvinhu zvakanaka ndinozviona zviri zvinhu zvatinokurudzira nekuti neniwo ndinotodzidza zvakawanda pamaplatform avo iwayo saka tichitovakumbirawo kuti ngavauye tishande tese vakurudzire madzimai ari pamagrupu avo kuti vaende vanovhota vaende varegiste vaende kumarali vasapote macandidate
PJ Dr. Chipodendere lapo uphakamise udaba lami okade lusengqondweni zami ukuthi siyabona nxa lapho kukhulunywa kumbe kuxoxwa lapha ezinkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini zingaba ngeze WhatsApp kuzingaba yiFacebook wabona kulama group kumbe ngithi amaqembu amaningi sibili abesifazane uzabona bexoxa ngendaba ezingelala msebenzi engxenye ezinye ezokunyeyana ezokuthathelana amadoda ezokuthathelana abafazi lokunye okunenginengi okungelala msebenzi kodwa ke okunye kwangkhona bayalokhuza sibili bayakhuluma ngendaba zokudlengulwa kwabesifazane bayakhuluma ngendaba ze-domestic violence bayakhuluma ngendaba zokuzihlomisa kwezomnotho ukuthi benze imisebenzi ehlukeneyo yokuziphilisa yokuzinakekela lakho ziyaphuma indaba ezindalo njalo uyabona ukuthi enana bayakhomenta ama-comments amaningi sibili and njalo kulaba isifazane abasekumaqembjini wona lawo abalesithunzi sibili ukuthi bangakhuluma umnqondo othile abaningi bayalandela umnqondo nalo baxoxisane bexazulula udaba oluyabe lusegudwini kodwa ke sikhangele ukuthi bayaxoxisana na ngodaba lolu olokuthi bakhuthazane ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli ikakhulu kwezombusazo yebo singabe siyaxoxa ngendaba zona lezo zokuphi ezedomestic violence yebo singakhulumisana ngendaba zokudlwengula yebo singakhulumisana ngendaba zokuzinakekela ezamabhizimusi kodwa ke phela nxa sokubunjwa imithetho ibunjwa edaleni lephalamende nxa lingelabo abameli bedale lephalamende akuyindawo wonke likukhulumayo khonapho ezinkundleni zenu ngakho ke uChipo Dendere ucela abesifazane amaqembu wona lawo ukuthi lingabe liyafaka lani ezokukhuthazana ukuthi abesifazane bangene lawo babe lesibindi sokungena kwezombusazwe ngoba indaba zonke lezi esikhuluma ngazo esixoxa ngazo ezinkundleni zona lezi kumele zihambe ziyephathwa ziyehluzwa edalele eParliament ukuze kubunjwe imithetho ephathelane lakho sengizabuyela ke kuNkosikazi Matibenga uthe wena kuyayenziwa kumbe kwenziwa umhlangano wesibili akobulawayo ophathelane lomkhankaso wenu lo ukukhuthazana njengabesifazana kubana lingene kwezombusazwe babe lesibindi njengoba uchilo wathenana kube lophenyo lolo olwe Afrobarometer lapho ke okukhulunywe khona ukuthi abesifazana abaningi lokho bese saba ukungena kwezombusazo selenzeni ke ukuze likhuthazane
okwamanje uhlelo lethu luhamba so omunye lamunye oku leadership position ye political party yakhe kumele abe labo mama abangu 100.
Yeah.
Ibizo ne phone number. Ibizo ne phone number. Laba bayi 100 labo omunye lomunye wabo angabala abantu 10. Abe labo amabizo lama phone number. Ukwenzela ukuthi kaningi ningesa kubonayo ukuthi ama processes lawa ayenziwa adlule abantu bengakwazi ukuthi kule process ngingakutshela ngisithi kathi siso kule by-election lapha eGweru kotshundura bebe register quietly vela kuzanga kube loku not even in the newspaper ukutshela abantu ukuthi kulento enjalo yenzakalayo ngaphandle nxa uhlala khona so thina sesibonile igap yona leyo eyokuthi kaningi ningi omama sibhizi sihlala sibhizi njengoba sokuyikukhiyakhiya khona lapha kwelakithi ngenxa yezanu-PF esikuleli lizwe, siyabe sikhutha kumbe sithi miss out on certain information.
Yeah.
So amanamba lawa lamabizo sizabe siwasebenzisa to send out information about voter registration, voter inspection, and as well as voting. So we are going to create a network, a chain network in that regard. Yiko ubona kakhulukazi umhlangano lo uzabuhlanganisa omama esingathi balezikhundla kuma-political parties awo, abaku-nationally, abakuma-province, abakuma-districts, labakuma-wards. So yikho ukusebenza esikwenzayo ne-campaign yethu leyo.
Okutsho ukubana selikubonile lana ukuthi inkundla lezi ezebulenjini ziyasebenza labo WhatsApp. So selifuna ukubumba umanyano kumbe ukusebenzelana lisebenzisa ubulembu.
Yikho kakhulu ngoba khathesi ngakutshela ukuthi nxa sihamba emaphandleni and khonapho ndithanda ukubonga lina abantu abethu elisithengela lawo mafoni noma kungolokhuyana okuyimbuzi kodwa imeseji ngiyayithola. Nxa sihambe emaphandleni khathesi umuntu abaningi bala mafoni. So nalawo mafoni olefoni olonebha wakhe ongela foni bazakhulumisana esiboraneni ukuthi hayi mina ngithola umbiko onje. So kubhaliswa lapha kuprovinsi yethu. Indawo zokubhalisa zinje zisendaweni ezithize ezithize. So yebo, ucingo lolu kumele silusebenzise kakhulu ngoba yiyo into esikhona. Thina saqalisa ipolitika sisafaka izincwadi emakhombini nasemabhasini. Sokulula kakhulu. We don't have a reason to fail.
Maybe let's also say welcome some of our people that are actually live streaming with us since we haven't done so yet on all our platforms. Ndombo enda pa VOA Facebook page. Shona tinatandi manando arukuti fe, arukuti tukukonai anasis PJ, tukukunzwa na amai matiyenga na Dr. Dendere, tukukunzwa loud and clear. Cliff Jira, tunoku chingamiza imunya Nyakatonje, arukuti tiri clear uyeja arukuti nzwa. Finals Murambiwa, arukuti aiwa tiripano takaterera. Terence Magindi arikuti tiripo ipapapa. Wills Sweeney arikuti Maneru aiwa Maneru kwa Muri ameno kuti mavota ere ku Britain kwa Muri ukondose vota avaisha mari yangu pa Facebook. Wills Sweeney mavota ere tirikunzwa kuti kune voti irikuitika ikoko uyezve zvii zvamukati taurirawo zvamadzidza zvingashandiswe nemadzimai zvirikuitika ikoko ku Britain. Pauline Lakama arikuti tiripo ipapo. Saka tina pano tina amai Lucia Mativenga vesangano rePDP na Dr. Chipo Dendere vari kuno kuAmerica vari kutaura ivo nenyaya yezvirongwa zvemadzimai zvekuti vavote. Ndiri kunzwa kuti tine vamwezve amai Linette Karenye vari pafoni. Ndakamboedza kuvafonera kana tavabata ndafara chaizvo. Makadi amai Karenye.
Hello. Nare dzava mhenu kana vari kutinzwa. Muri kutinzwa here panharapo?
Ya, ndiripo magadini.
Aiwa, tiri wadi. Moti tsananguro kuti muri vebato ripi kune avo vasati vakunyatso kukuzivai uyezve kuti chirongwa ichi che #HairVote2018 chakakosha sei kumunhukadzi?
Ndiri the national chairperson wemadzimai wekumovement for democratic change inotungamirwa naDr. Richard Tsvangirai. Chirongwa ichi tinochiona chiri chirongwa chakanaka, chirongwa chekuti izvo mudzimai wese wemuZimbabwe anofanira kukoshesa chinhu chinonzi kuvhota, anofanira kukoshesa chinhu chinonzi kuregister. Saka kana waregister unofanira kuzovota. Saka chishuo chedu isu semadzimai anotungamirira MDCT ya baba watangira kuti dai Zimbabwe yese munhu anonzi mukadzi uri mukicheni upenyu hwemunhu kadzi ndohune mwana ndohune zvese zvinorwadza saka mudzimai akaregista kuvhota uye akavhota tinoshandirika.
Mhm. Tiri ipapo Maika Renye, mataura imi kuti murive MDCT, pane zvirongwa here zvamuri kuita kuti mutsveche madzimai kuti vaende kunonyoresa kana chirongwa ichi chavhurwa, nekuti tiri kunzwa kuti michina yacho ichange ichishandiswa pakuvhota, matenda acho akatotaurwa kunzi akapiwa ani, uyezve pane nzvimbo dzatotaurwa kunzi kuchange kuri kuvhoterwa uku neuku nezeki. Pane zvamungataure here mukushingisa madzimai kuti sei zvaka kosha kuti vanyorese patsva nekuti vamwe vatinombotaura nawo vanoti aiwa ini nditori voters roll nekudhara asi tiri kunzwa kuti zvasanduka zvasanduka sei mukorona
wongu isu sebato removement for democratic change semadzimai tine program yatakafamba nayo yatakalonja yatiri kuti mhou nemhuru inova program yekukurudzira vanhukadzi kuti vanoregista kuvhota pachirongwa chemhou nemhuru tiri kureva kuti mai ndivo vanozvara mwana saka mai ndiyo mhou mwana ndiyo mhuru saka pamusha wega wega pachabuda mhou nemhuru panobuda nemuzukuru panobuda nemukoma nababa zvoreva izvo kuti tiri kuti kare taisobuda chete vana mai tichinovhota tichisiya varoora nevana nevazukuru saka tiri kuti isusu pari zvino sezvo chirongwa chekuvhota chauya kuuya kwatiri pekutanga kutanga zvepatsva taakuti isu pazvichangovhurwa nezeki kuti handei tinoregista musha wega wega ngaubude mai ngaubude mwana ngaubude muzukuru ngaubude muroora pamwe chete nababa tigonoregista kuvhota wangu chirongwa ichi chatisiyanei nechekare nekuti pari zvino taakushandisa iri kunzi BVR inova yatichashandiswa kunotorwa mapictures nemafingerprints edu zvoreva kuti munhu wese haamo kuvhota soro chero akambovhota zvoreva kuti hausisirimo nekuti takauya kuti todazve kuti vhota soro itangiswe patsva chinhu ichocho taichitamburira makore nemakore ende semusangano nemapolitical parties takwanisa isu kuti tiwane chinhu chekutanga zvekuregista kuti tiite new voters roll vaya vaisovhota vari vakafa vaivhota vari vacheche havachawaniki mumavhoters roll imomo zvoreva kuti BVR yakutipa isu mvumo sevana vezimbabwe kuti tinotanga zvekuregista kunovhota patsva munhu wese ane kodzero uye akasununguka uyewo BVR ichatibatsira kuti tisasaita zviya zvekuita double voting nekuti zvinenge zviri kuvhoterwa papolling station ipapo pawakaregistira saka tinoona chiri chirongwa chakanaka nekuti izvozvo zvinotibatsira kuti tese tive tinosvinura tese tive tinodefenda vhoti vedu nekuti tikaita aclean voters roll nezvese zvikaitwa nemazvo zvinhu izvozvo zvinoita kuti Zimbabwe isimuke tese nevana vedu taenda kunoregista kuvhota.
Aiwa mumbobata makadaro Maika Renye PJ tinenge tina vimba inashe unogona kumutora timbonzwa kuti vechidiki vari kuti chii.
Siyakwamukela kuhlelo vimba ishe.
Sanibonani linjani?
Hayi siyaphila. Ha wena sudlalela emsakazweni wethu ngalezi zinto.
So fanele lami ngibe ngizohlala khona pedestine lami ngibe sehlelweni every week.
Kodwa sikutholisa ithuba lawo ukuthi uphe idlabuzane kwabasakhulayo abesifazane.
Kakhulu kakhulu kahle kahle ikudlala nxa ngisitsho njalo ngoba ukuba semsakazeni indawo esikhathini eziningi kuyavuleka omunye lomunye ongaziwanga ivike eliphelileyo uzezwa namhlanje ongaziwanga namhlanje uzezwa ivike elilandelayo so nxa lingifuna ukuthi ngibe ngikhuluma labo every week hayi ngiyemukela ayiyali
kuyajabulisa mpela wena-ke wenzani use-South Africa okwamanje kodwa ke lenzani ukukhuthaza abesifazane
mina eSouth Africa kathesi ngisasekhona kwamalanga nje amalutshwane sokuzamela ngihambe siye kukhuthaza kakhulu abancane eZimbabwe.
Yeah.
Siye sizana lamanye ama activists lawo ukuthi sikhona ukuthatha abancane sihambe siye vote. Engikwenzayo khona phe South Africa ukuvakatshela ama restaurants. Lapha eSouth Africa ama restaurants amanengi ngingathi wonke i majority of that industry, the hotel and restaurant and tourism industry is filled with ama waiter aseZimbabwe. So umsebenzi engiwenzayo ukuthi ilanga liyaphela ngingene kwenye restaurant, ngiyangena imall ngingene kwama restaurant wonke. Ngiyekhulumisana nalaba bonke abeZimbabwe ngoba ama waiter wonke abevele eZimbabwe. Ngibakhuthaza ukuthi hayi okwakhathesi kusabonakala ngani li-right ligijibagijima lisevana labantu lisemsebenzini ye kodwa asambeni siyevota. And bayemukela kahle bake bekhale bethi sizahamba siyevota khona lesiphenduke imisebenzi yethu injani iphelile. Kodwa ngiyabakhuthaza nakhona ukuthi singekele ukuvota impilo zethu sizahlala zinje. Sizahlala zinje sikhala sisebenzana lama jobs angela pension, angela hospital fund, angela lutho. But if we go and vote and we fix our country, we've got a better future to look forward to.
Maybe if I may just come in there, Vimbaina Shea, you are in South Africa yourself, and I'm hearing, you know, some of the initiatives that you are taking as a youth. What can you also maybe share with some of those that are on the ground, like Amai Mativenga, who's here on the line with us? They have an event tomorrow. What can you share? How can they attract the youth to come to some of these events that they have?
Tomorrow? Sorry, I didn't get that.
They have a conference tomorrow in Bulawayo, where they are trying to rally women to come in and learn about, you know, how it is that they can participate in politics, how can they register to vote. But how, from your experience, how can they use what you've learned to also attract women, especially those young women in Bulawayo? They launched the program in Harare a few weeks ago, but they'll be in Bulawayo tomorrow.
Okay. Having grown up in Bulawayo, I know the demographics that are in Bulawayo, especially women-related, the youth that are in Bulawayo. I can tell you that in Bulawayo, there is a big percentage of young women who are entrepreneurs, who are struggling to get up and make it as entrepreneurs.
Mm-hmm.
And at the same time, there's young women who are youth who have literally no way to start. I'll mention a young lady called Miss Noma who has taken young women in Bulawayo and said, you know what, I may not give you the money to start your businesses. I may not be the person to fix Zimbabwe today, but I am the young woman who talk to you and teach you the kind of confidence you need, the kind of speech you need to go and represent yourself as a young entrepreneur. So I think if they've got a conference like that, it's important to actually reach out to young women like Noma, who's got a following in Bulawayo, would say to her following, you know what, guys, come, let's go and learn how to vote. Let's go and understand the political world in our country so that we may be able to be the people who participate instead of us just anticipating to be young entrepreneurs, to be the greatest businesswoman in Zimbabwe. We need to get up and actually be the participants of fixing our tomorrow, fixing our Zimbabwe. And at the same time, there's many other things that we can do. I mean, we're young, we are the youth, and I have found that social media is our best friend.
Maybe mbai na she timbopinda ipapo nekuti uri kukurukura chaizvo chisvisvina chirungu asi toda kuti vamwewo vari kuda kunzwa nezwi ramai pana amai Lucia Mativenga vandambobvunza apo kuti nyaya yekuti mangwana vane chirongwa chavo kuBulawayo iwe semusikana wechidiki zvii zvavangashandisawo pane zvawadzidza kuti mangwana vaonewo vachikwezva vamwe vechidiki kuti vauye kumisangano yakadai yekukurudzira kuti vaende kunovhota nekunyoresa nekupindawo munhau idzodzi dzematongerwo enyika. Taura navo varipo ipapo. Mai Lucia Mativenga, mhino kana muri kunzwa musikana wechidiki aripo.
Musikana, ndiri kumunzwa.
Ehe, kurukura izvi.
Mama makadii zvenyu. Okay, ndinoda kuudza
Center for My Youth. Aripo right now in nenguva yedu yatiri kurarama. Muyouth wese akabata mobile phone. Muyouth wese muZimbabwe uchatenga dollar airtime, kana kuti $2 airtime kuisa internet. Muyouth wese kana uchida kutaura naye, unotaura naye pa social media. Because hapedze 2 minutes asina kuklika pa Facebook app yake. Hapedze 2 minutes asina kutarisa kuti chii chadhirivwa pa WhatsApp yangu. Chii chiri kuitika, what is going on around me? Saka kana zviri zvekuti vachine nguva yekutumira kana broadcasted message yokudedzera vanhu vari mubulawayo kuti huyai tizotaura nemi. Kana muchikwanisa kushandisa maplatform anenge avimbai, Zimbai already utori nevanhu vari kumuteerera kuti vari kumuteverera kuti okay, Zimbai nhasi ari kutidzidzisa chii on social media. Ehe, Zimbai ndiye anokwanisa kuzoti okay, kune zvakaitika kati kune conference yakati iri kuitika kubulawayo, ini handipo iko zvino, asi kune vakadzi vatinotarisirirawo as young women kuti tinge tichivatevera, because neniwo ndiri Zimbai ndotodzidza kwavari, because they've got more experience. Saka all I'm saying is, mama, in this situation, kana muchida the young women to come, ngatishandisei zvatakapuwa naMark Zuckerberg akatipa Facebook kuti tikwanise kunge tichitaura neach other very fast. Ende hazvina kuti hero zvichatibvumira here kuti tinyore zvinhu zvedizvi, kana kuti vachasensa vachiti hakuna sensa, sensa rinyi riko, kana kuti Zimba dzatoziva ipapo ipapo Facebook zvakati zvokwanisa kushare.
Vimbai, ndo zvaisho zvatanga chitaura namai Mativenga pawazouya iwewe parunare. Ndanga ndichitokuridzira, ndanga ndichitokwenya Marvelous izvezvi, ndichingoti aiwa kanewe, pane chironda chandinoda kukwenywa nacho. Mai Mativenga vataura nyaya yekwachiundura by election iriko, isiri kumbozivikanwa nezvayo, nekuti vanhu havasi kushandisa dissemination of information yakanaka. Saka mai Mativenga vatotaura kuti izvo vatotanga chirongwa chekuti munhukadzi wega wega ari pautungamiri vari kuenda kumusangano wamangwana. Ndochikupirai maMativenga, mati chirongwa chenyu chiya chekuuya ne 100 ne 10.
Andinoda kuti chokutanga regai nditende mashoko ane ungwaru chaizvo abva kumwana wangu kuna Vimbai. Ndimi vanhu vacho, zvimi makatowanda. Mukaona madzimai tichishingaira kutoshingairira vana zvakanyanya, unogona kuti ndaguta uchiitira kuti pisiaita nevana. So tinoteerera kana muchitauravo, ndo zvinoita vabereki vemazuvano. Thank you very much for that advice. Isu programu yedu inodaiso, mutungamiriri woga woga kusvika paprovincial level wepolitical party yoga yoga unofanira kuva nemazita ako 100. Vangava vekuchechi, madzimai, vangava vekuburial society, vangava vekupati kwako, vaune mazita nemafone number ivavo 100. Umwe noumwe wavo anofanira kuita vanhu vake 10, so that panouya information yokuti for example izvozvizvi information yabudiswa nezeki yekuti maregistration center anenge ari mangani province by province, unotoimwaya kuvanhu vako 100. Vanhu vaya 100, umwe noumwe akatumira vake 10, munogona kutoita svomho dzacho. Isu tinangokuudzai kuti target yedu ndeyekuti tinoda kuti chirongwa chedu chibate at least 2 million women. Tikangobata madzimai 2 million totoziva kuti nokuti kugona gudo kuri mapakuru. Nyaya yekunzi kubigwa inoitika nokuti zvinobiwa unenge wakarima mabagwe mashoma. Ukarima mabagwe mazhinji, gudo rinorya rikazorora, rikangokusiyirawo zvokutoenda kuGMB. Saka ndosaka tichikurudzira madzimai kuti gwendo guno hatidi kusaririra pa-information. Kukanzi zvaextendwa, tinenge tichimwaya futi. Kukanzi zvambomiswa, tinenge tichimwaya futi. Kukanzi mastation achinjiwa adini, tinenge tichingotaurirana bhozi. Ndopatakaona patinofira, pekuti munhu anozoti handina kumboziva ini kuti kunyoresa kwanga kwa tanga. Saka ndo program ya tina ayo vimbaye.
Mataura kuti kune by election yeko achiundura yaitwa chimukutira izvozvi.
Izvozvi kutongo iziva ingari yekuti ndinogara pamuganhu nechiundura. Nemumwe musi mudhorobheni ndakaona zvimapepa zvakanzi nomination code, nomination code. Then ukazoonawo pa ZTV maprimary party iyo iri kutikanganisira iri ruining party. Ndopo ototi yesu. Eya kune zviriko. Havadi kuvudza vanhu vanongoita chimukutira kuita sekanya makepa parika kuisa muhapo
aiwa apo pakurukurwa vane nzeve vanzwa. Dr. Chipodendere hatina kukukanganwai mungoti dambu nekuti nguva yedu ndo yadyanana manzwa zvataurwa nemusikana wechidiki vimbai nashe watinaye panapa uye zvina mai Mativenga mungoti imimi contribution yenyu mukuvharisa zvino takusvika kumagumo.
Ndaida kutipa nau ye social media. Last weekend, kanyaya yakaitika pa social media. Within 4 hours, panga pava nema comments 7,000 emaZimbabwean. 7,000. Saka ndengenza kufarira program yetaura na mai Mativenga na vandatotumira vasikana vekuchivo pa WhatsApp zvekuti vakamuka kuZimbabwe vatozviona kuti ava vari kuita a cell program. Yekuti how can we reach 100 women in a day? But kana vanhu 7,000 vachikwanisa kudaira nyaya, tinokwanisa kuendesa vakadzi 2 million kunovota. Saka kana pane nhamba yatinofanira kuramba tichirangarira mupfungwa dzedu kuti vanhu 7,000 vakadairira nyaya yepasocial media within 4 hours. It's also we can do more than that. We can get 2 million women information yekuti vanovota sei. Inokwanisa kushandisa kune vanhu vakaita seni vane makore vachistudha politics yekuZimbabwe. Ndine ripoti yandakanyora yezvemaelection centers nekuti urongo hwemaelection centers hunoaffecta mavote sei. Tokuti vanhukadzi isusu vemasocial movements nevemapolitical parties verengai zvinhu zvakanyorwa neafrobarometer, zvinhu zviri kupublishiwa nevanhu vakaita seni kuti tive informed as we go towards the election. Tisangova vanhu vanoita zvinhu zvisiri supported by data. Tichishandisa manhamba, kune vanhu vanogona maths vemuZimbabwe. Ngativashandisei tione kuti tingashandisisei knowledge yese iyoyo tiendese vakadzi 2 million kuti vaende kunovhota. So far, kana tiri kuti vakadzi 2 million vaende kunovhota, it means kuti pazuva rega rega revoter registration, tinofanira kuvhotesa vakadzi 122 at every voter registration center inenge yakavhurika at any given time.
Aiwa, imi ndimanyatsoita svomu dzacho. Kana zvichikwanisika motozodzoka zvepa Facebook page yedu ipapapa tonyatsonyora kuti vanhu vanzwisise vakateerera. Uye zvetoda kungotenda vamwe vapinda pa Facebook page yedu yovhiyo. Ndikuona Walter Tatenda Ngondo. Aiwa, tinokuchingamidza Nicholas Nyanzero ari kuti halo nevamwe varipo. Tinokutenda PJ tombonzwa kubva kuna vimbai nashe kana mai Mativenga nesindevele tivharise musangano.
Ndione pane zvakawanda kunze kwekungoti nyiti Nkosikazi Mativenga akumungomzuzo hodwa mukutazova anongaipa vakova sifazana ukuti babuye emhlanganeni wakusasa.
Hayi, ikuti lilange likhulu kakhulu kwelakithi eleZimbabwe kusasa koBulawayo. Umuntu wonke ozizwa ekhululekile ongumama kabuye kusasa ekhululekile sibili. Noma egqoke ihembe yepathi yakhe noma engagqokanga kodwa as long as ungumama uyimbokodo.
Amai Mativenga, aiwa, vane nzeve vanzwa. Hanzi uyai kuBulawayo mangwana kuchange kune chirongwa chemadzimai chehashtag HaveVote2018 uyezve chakavhurika kune mudzimai wese ari kuda kuziva kuti onyoresa sei kuvhota musarudzo dza2018. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichitenda Dr. Chipodendere vanga vanesu vimbai nashe Musvaburi anga anesu namai Mativenga vebato PDP PJ.
Hayi, siyabonga ngokulalela kwenu lamhlanje. Silethemba lokuba sizodibana sibeka ithuba elifanayo njalo ngevikelisayo. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.